Tukutangaa ntingopo mila na nao chose uya kuti mnoo zivai ningu za wasi uo uwe gava atanga kutora nyaya iyo yu chote nda shukuru kuti kereke chikamu chayo cha kwa misa kuburiswa upati na zunja kuburiswa ni masanga na mazhinji aka uya kuongoro la sarizo iyo yu saka zvavari kutaura mugwaro iroro zvinosimbisa zvatagaro ziva kuti hurumende yavamunangagwa havana kukwanisa kuzvichenura uye kuti vagone kuzvipruvha sekuvimbisa kwavakaita pakatora masimba maelections edu haana kumira zvakanaka anofamba zvakanaka right kubva pa-free election
tiri kuona zvimwe zvavari kuburisa zvavaziisa kuti vakaona sekunge zvisina kufambisa sarudzo zvakanaka zvingakonzera here kuti munyika munge muchinzi muitwe sarudzo itsva kana kuti zvinhu zvisvigadziriswe kuitira sarudzo dzichatevera
zvinizvozvo vajonga chazvinonetsa kuti tingozviglosa over nechiti tizozviona kumanext elections zvinokurudzira culture yatinoti muchirungu yeimpunity nokuti zvinhu zvinotadza kufamba zvakanaka tozvisiya zvakadaro kuti tigoti next time ngatichiita zvakanaka ndinofunga kuti pane sarudzo dzakawanda dzakanzwawo kuti hatinoiva kuti next time asi next time hapana chinoitika saka ndinofunga kuti nyaya iyi ngaikokorodze mazimbabwe ese pamwe chete ndomukana wekurukura vanhu votonongura nyaya kusvika pokupedzisira todia nemaissues ndo kuti tichiona kuti poitwa maelections manyowadive kana kuti tozozviona nguva inotevera asi ndofunga kuti ngatimbutani dzasakurukura nyaya iyi inde zvakasita impossible tidive nayo for example tinofunga kuti tofanira kukasa kubvumirana izvezvi ndechekuti zek init time form ngaitwe disbanded ndozinichokutanga ichicho because zek chikamu chezano saka hazvibviri kuti tizoti isusu maelections tinozoaona next time asi anozvitare nesangano rakuaa izvozvo.